Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 4/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu regarega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose chichatanga musi wa11 mwedzi uno chichipera musi wa21 mwedzi uno. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rezinasu ranyorerawo kuZEC pamwe nekuZimbabwe Human Rights Commission richisvitsa zvinyunyuto zvaro pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa basa rezvesarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri mutsva weZEC, Commissioner Rodney Kiwa, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwe hurukuru yataita nemutungamiri wezinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti avakanyora gwaro rakaenda kuZEC nekuZimbabwe Human Rights Commission.
Zvinyunyuto zvedu zviri kubatanidza zvinhu zvese zviri kukonzeresa kuti maelections atiri kutarisira kunopinda ange asina kuenzana. Nekudaro tiri kuti Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kunge vachishandira pamwe chete kuti tinge tichinopinda musarudzo idzi dzinge dziri sarudzo dzejekerere, nekuti hadzikwanisi kunge dziri sarudzo dzejekerere kana mamwe mapato achirambidzwa kuita ungano dzavo kana report akaita sana report achingobudi achirerekera kune mamwe mapato zvinotaurwa nemamwe mapato uye zvinotaurwa nemamwe maorganizations zvisingateererwi. Voters Roll izvozvi Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba naro ndenyaya dzatirisimudza nyunyuto dziri mukati mevana veZimbabwe, nyunyuto dzinobva kuvadzidzi boka rinotungamira inini. Vadzidzi vari kufara nemaoperatori ari kuita Zimbabwe Electoral Commission, nekuti pari zvino pastori yatoratidza kuti iri kurerekera kune rimwe divi. Zvine zvinhu zvatisingatarisiri.
Saka iro gwaro renyu iri rakatambirwa here neZimbabwe Electoral Commission, uye kana rakatambirwa imhinduro ipi yamakapiwa?
Gwaro redu rakatambirwa andofunga mukatarisira pamapictures atiri kusekureta paindanet noona kuti chidhindo cheZimbabwe Electoral Commission chiripo, chidhindo cheZimbabwe Human Rights Commission chiripo, kuratidza kuti vakagamuchira. Nokudaro taakutarisira kunzwa kuti vachapindura vachiti kudii, asi pari zvino tiri kutarisira kuti vachapindura vagoteerere maconcerns atakasimudza mubhedha iroro.
Tiri kunzwawo kuti iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuparura chirongwa chekunyoresa kuvhota kubva musi wa11 Machi kusvika musi wa21 Machi. Munoti neurongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka, asi tinototosumwa kuti hungadai hwakatotanga kana muna January chaimo, nekuti tine vechidiki vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Nokudaro iyi time iyi ichatogona kutoita diki, nekuti tine vanhu vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota, asi tinongomirirana nepfungwa iyi yekuti vange vachidzosa blitz.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi vepazvikoro zvepamusoro-soro reZinasu vaBoris Tadiwana Shemuguti vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti riri kushungurudzwa nekunyimwa kwarinoti riri kuitwa mvumo nemapurisa yekuti riite misangano yaro nevatsigiri varo. Munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti masvondo maviri adarika chete bato ravo rakanga rakaronga kuita misangano 63 nyika yose, asi mishanu chete ndo yakabvumidzwa nemapurisa kuti ienderere mberi. Vanotiwo vari kupiwa zvikonzero zvakangofanana mumatunhu ose zvekunzi nzvimbo dzavanenge vachida kuitira misangano dzakabhukwa kare nerimwe bato risingadomwe nezita nemapurisa. Ngatinzwei vachibaya vachitsanangura.
Mavhiki maviri adarika tatine urongwa hwokuita marali kunzvimbo dzinokwana kuti 63 kumadistricts ekumaruwa muno munyika yedu yeZimbabwe. Pamarali ese atakaziise mapurisa takabvumidza mashanu chete, mamwe ese 58 vakaramba vachipa zvikonzero zvakangosiyana-siyana. But zvizhinji zvezvikonzero zvavaipa ndezvekuti pamoda kuitira gungano renyu pakabhukwa nechekare nevava vehama dzedu dzeZANU-PF. Asi mukufamba kwezuva taizoona kuti hapana vanhu vezanu vaita musangano ipapo, hapana vanhu vezanu vakaungana ipapo.
Saka maizvitambira sei izvi vachibaya?
Unongova mucherechedzo wokuti zanu iri kushandisa mapurisa kuti varambe magungano ebato revanhu ebato reTCCC. Unova mucherechedzo uri pachena wokuti vari kutye vachamisa, vari kutye mukomana, nokuti nyika yose mumadhorobha kumaruwa vari kungoti mukomana ngaapinda hake. Nyika inge ichisumbunuka, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, pova nebudiriro munyika, pova nemufaro.
Saka muchaita sei kana muchiwana mhinduro dzakadai dziri kukutarisai kuti munge muchiungana tichiona kuti sarudzo dzave kutoswedera idzi?
Ndingati inini sebato hatimiri hedu kuramba tichivazivisa tuvata urongwa hwedu hwokutsvaka rutsigiro sezvo riri gore remaelection. Chavanotirambidzira ndechokuti chii? Gore remaelection panofanira kubvumidzwa kuti mapato ose anga achiita misangano. Hapana kunzi uyu mwana ndokwamainini ndokwamaiguru, tose tiri kutsvaka rutsigiro kuti vanhu veZimbabwe vavhotere zvavanoda vakasungunuka pasina kumbunyukidzwa.
Zviri kukukanganisai zvakadii kutsvaga rutsigiro?
Sebato revanhu hatisi kuzomira kutsvaka rutsigiro. Tino urongwa hwakawanda, nyaya dzemugwazo dzatiri kuita dzatekeshera kwese kumamisha, mumadhorobha, imba neimba. Vaakuziva kuti aiwa mugwazo wakauya kuti tinge tichinogwaza pagore rino pamasarudzo tichinoisa hurumende itsva.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vari parunare neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu rega rega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika zvichienderana nemaonero aanenge achiita mamiriro ezvinhu.
Nyaya dzemisangano dzinobatwa nemaregulating authority, atinoti maofficer commanding police district. Saka ndingazive zvinoda ivo vataura kuti kunzvimbo yakati nzvimbo yakati, nekuti maregulating authority vanesimbana vakapiwa pamutemo wenyika kuti vakaudziwa kana kuti pachoni pakaitwa notification vadii vagare pasi nevanenge vaunza misangano iyoyo kwavari zvekuitwa sei. Saka pandingazive kuti inzvimbo dzipi, zvikonzero zvakamira sei.
Zvikonzero vari kuti vari kungopiwa kunzi nzvimbo yamurira kuitira musangano yakabhukwa nebato risiri kutaurwa nezita, vachiti zvikonzero zviri kungofanana matunhu ose avari kukumbira kuita misangano iyoyo.
Ya, ndofanira kuti kuti ndinyatsopindura mubvunzo ndee ndichida kuziva kuti inzvimbo dzipi nedzipi. Tobvunza maregulating authority nzvimbo idzodzo kuti pari kunzi zvakati, inini zvamunazvo pagiraundi ndezvipi, nekuti ndingazongopesere ndataura ipo pasina zvandinenge ndichidi ndiinazvo zvakakwana.
Semuenzaniso vari kuti ndo mhinduro yavakapiwa pavaida kuita musangano kwaMurewa ndo imwe chete yavapiwa futi pavanga vaida kuita musangano kumarondera. Saka vari kuti zviri kungofanana nekwaRusape kwavaida kuita musangano, vakaudzwa futi zvimwe chete.
Vakaende here kuna regulating authority nekuti panosiyana kuzivisa kuti toda kuita musangano nokuenda kunotaurirana naregional authority zvinhu zvakasiyana.
Asi pamutemo havafanirwe kungoita zvokunyorisa, vanofanira zvakare here kuenda kunogara pasi naregulating authority.
Tikatarisa mutemo wemopa, kana vanhu vazivisa kuti kunofanira kuita musangano kana kuti toda kuita musangano, vachizivisa regulating authority, regulating authority ane masimbe ekuvadaidza kuti vagare pasi vaonesani kuti zvinoita here kana kuti kwete. Ende ichapa toi takatarisa nyaya dzesecurity kuti dzichafambiswa sei. Kwozoitawo kana pane vamwe vanhuwo vanenge vane zviga zvavo kana kuti zvitemo zvavo, vane kodzerowo futi yekuti vaende kune regulating authority vanopa zvitemo zvavo pamusoro pemisangano iwo. Saka ndosandiri kuti inini mhinde dzakazara chaizvo chaizvo zvoda tataura namaregulating authority tinzwe kuti iyo nyaya payakasvika kwavari vakaibata sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanonunura vanhu munjodzi muIndonesia nevanodzimura moto vari kutsvaga vanhu vanodarika 12 vasiri kuwanikwa mumadota edzimba nezvivakwa mushure memoto mukuru kwazvo wakapararira kubva pamatura emafuta ndokuuraya vanhu vangangosvika 10. Matura anochengeterwa mafuta ePlumpang ayo ari pasi pekambani yehurumende yePetamina ari pedyo nemisha inogara veruzhinji muNorth Jakarta. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachange vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vanyorese kuvhota. Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino, uyezve sangano rinomirira sarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti uwandu hwemadzimai ari kunyoresa kuvhota hushoma. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Zvakakosha kuti madzimai anyorese kuvhota anovhota, nokuti pachivanhu chedu tinoziva kuti mushamukadzi. Saka madzimai akasamira Zimbabwe wo futichi haimiri. Saka madzimai anofanira kunovhota nokunyoresa kuvhota nouwandu hwavo.
Sei tiri kuona uwandu hwemadzimai vari kuita zvematongerwo enyika huri hushoma munyika?
Madzimai ari kuita zvematongerwo enyika achiri mashoma, asi tiri kuona kuti nezvirongwa zvinoparurwa nehurumende namamwe masangano akazvimiririra, mamwe madzimai ava nekurudziro netsigiro yokuti vaitewo zvematongerwo enyika. Izvi zvichibva patsika yedu yepasi chigare yokuti matare anga akangosendekwa achinzi ndavana baba vana mai vachigara kukicheni kumapotoko. Asi nokuda kokufamba kwenguva zvinhu zvakushandukawo takuona madzimai achienda. Naizvozvo handizivi kana hangu pakaitwa tsvagurudzo yokuti madzimai haavhoteri vamwe vavo. Asi chinotinoona ini chingava chinoitika ndechekuti madzimai acho ari mune zvematongerwo enyika agara ari mashomasa. Saka ari mashoma kudaro ndo saka kusingazoiti vamiririri kana kuti vatungamiri vechidzimai vakawanda, nokuti madzimai anotori mune zvamatongerwo enyika anotori mashoma nechekare.
Pane zvingaitwe nehurumende nevemapato here kuti uwandu hwemadzimai vari mune zvematongerwo enyika huwanikwe huchiwanda?
Saka tinongokurudzira kuti madzimai ngaende kunonyoresa kuvhota nouwandu hwavo. Tokurudzirawo hurumende kuti ipe zvikwanisiro zvokuti madzimai apinde mune zvematongerwo enyika. Mapato ezvematongerwo enyika akurudzirewo madzimai nokumasumudzira nokuvapawo zvikwanisiro kuti vatore zvigaro, ndokunge vachidini vane unyanzi hwokuzozviita. Nokuti dzimwe nguva hatingangoti madzimai ngapuwe zvigaro zvokutonga pamwe pasina munhu ane unyanzi hwokuzviita. Saka ngavatange vatsvaga unyanzvi hwacho vozopuwa basa.
Tinoona kuti iwo mwedzi uno wakurume mwedzi wemadzimai. Kurudziro yenyu ndeyeyi mumwedzi uno kune madzimai?
Takatarisawo kuti mwedzi uno uyiwo muna Machi mwedzi wepasi rese pamubatanidzo wenyika dzese unopembererwa vanhukadzi. Saka ipapa tichipemberera vanhukadzi tine tichida kuti tivasumudzirewo panyaya dzebudiriro, panyaya dzokuti vagonewo kuzvimiririra uye panyaya dzokuti vakwanisewo kupinda pazvinzvimbo zvinoita kuti vatongewo kana kuti vabatsire mukutongwa kwamatunhu, mukutongwa kwenyika yeZimbabwe. Saka ipapa tine tichingoti vanhu vose chero mudzimba vana baba ngavapewo vana mai mukana wokutungamirira zvimwe zvine zvichiitika mumhuri vachingovasapota saizvozvo. Kumakereke, kumapato akasiyana-siyana, kumabasa madzimai ngaasumudzirwe kunyanya-nyanya takatarisa mwedzi waMachi unova unopembererwa vanhukadzi pasi rese nebumbiro redu reUnited Nations.
Vanenge vachida kunzwa mabasa amuri kuita vanokubatai papi?
Tine tichikurudzirawo vasikana namadzimai echidiki anenge achida kuinda mumaleadership positions kana kuti kungozivawo nezveupenyu yatinoti coaching, life coaching, vanofanira kubatawo madzimai echikuru achivakurudzira vachitogara vasumuka. Ini ndinobatika chero kuburikidza naivo Sister Marvelous Mhlanga Nyahuye, vanogona kundibata kana paine vechidiki vanenge vachida kubatsirwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi pamwe nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, pamusoro pekukwira kwehuwandu hwetsaona dzemumigwagwa.
Chokwadi zvikuru kuti tsaona dziri kuwanda pamugwagwa weZimbabwe zviri kukonzereswa nezvinhu zvakawandisisa zvikuru. Kushata kwaita mugwagwa, kushanya kwevashikairi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera tsaona. Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tikagara takumbira kuti pamugwagwa apa panoda kuti pange pachitorwa matanho ekusunga nhubu dziri kutyora mutimo wemumugwagwa. Yes, tinotongoona zvinhu zviri kuitika pese pese kuti nyaya yema illegal piratics sezvo nhasi tanzwa futi kuti paitika tsaona kumarondera apo imwe wish yanga yakatakura vanhu vapindana nenjodzi pamota yanga iri kufungidzirwa tiyanga yabiwa pazoita kuti vamwe vanhu vakware vamwe varikufungidzirwa kuti varasikirwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvamungati zviri kukonzeresa tsaona idzodzi dzemumigwagwa tichiona kuwanda kwadziri kuita?
Kuchikorwa kwemutemo wemugwagwa, kushayikwa kwemapurisa anenge ari mugwagwa kana kuti anenge achiita mahighway patrol ndiko kumwe kwanyanya kuti tikuona kuti zvimwe zviri kukonzereswa nekuti mapurisa haana ndingangoti zvinhu zvavanofanira kunge vachishandisa panyaya yekuronda vanhu vanenge vari pahighway sezvinoitwa kudzimwe nyika dzakafanana nesouth africa. Patoo nemusiyano panyaya dzekuronda vanhu vanenge vari muhighway. Tikusangana futi nenyaya yekuti makororo ari kuwanda pahighway zvakare vari kushandisa mota dzemapuraivhete idzodzi vachinyevedzera kuti vari kutakura vanhu. Ndezvimwe zvinhu zviri kusanganikwa nazvo kuti vanhu vari kugara vachibirwa zvakanyanyisisa pamugwagwa.
Zvii zvinofanira kugadziriswa kana kuitwa kuti dambudziko iri ripere?
Pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadziriswa zvese zvatikarikuminda Commission of Transport ne Traffic Safety Council kuti zvinge zvichitambirwawo uye zvakare zvinge zvichitanga kushanda zvakare pamugwagwa. Kushaya zvishandiso zvakakwanira kwemapurisa, kututswa kwavo kunokonzera futi zvakare kuti vangotarisawo zvimwe kana kuti zvikonzeresa kuti vaitike huri panyaya dzekutarisa nekusunga vanhu vari kupara mhaka pamugwagwa apa. Zvinofanira kunge zvichitariswa uye zvakare mamiriro aita mugwagwa mudzimwe nzvimbo.
Zvii zvamungasimudzawo kana kutaura pamusoro pemabhazi? Tiri kuonawo kuti ndemamwe ari kukonzeresa tsaona mumigwagwa.
Kumhanya kusina mwero, nyaya yemujau pamugwagwa iri kuonekwa kumabhazi mahighway nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzenyika. Dzipaifanira kutorwa matanho akasimbarara zvikuru. Taona kuti amwe matanho akatorwa ndekuti mabhazi aakusungwa kana asingafamba achitedzera timetable yekwavanenge vachienda. Rimwe danho rakanaka iriyo zvakare. Chimwe chatiri kukurudzira ndokunyatsokuongorora kuti mota dziri kufamba pamugwagwa dzakakodzera here. Mota dzakawanda dzisingakodzeri dziri kuonekwa dzichifamba pamugwagwa weZimbabwe. Mota idzo dzinenge dziri roadways dziri kungofamba dzichikonzeresa tsaona. Ndo zvimwe zvimwe zvinotorwa matanho. Tikuona amwe mabhazi amwe asiri roadways anenge achibva kunze kwenyika uko tsinge mabhazi anobva nechepaplumtree paboda apo mazhinji acho haasi roadways ari kukonzeresa tsaona mwacho. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kutariswa kuti kunoku vanhu vanotumira mabhazi avo nyangwe asina kukwana anongopinda bhodha, but edu kuti aende kunzoka asina kukwana anenge achingosungwa. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona panyaya yekuona kuti vanhu vachengetedzwa, kuona kuti mutemo uri kushandiswa here, uri kunyatsoshanda chaizvo chaizvo here. Tikuona ipapo asina kutsarikana zvakanaka. Zvakawanda zvikonzero zviri kuita kuti tsaona dziwande pamugwagwa. Pacho hapachasina mabreathalyzers, hapasina maspeed trap, uye zvakare imwe mugwagwa yemahighway ine atinoti maportholes mumwe mugwagwa yapera. Ndo zvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatinoti road engineering. Kugadzirwa kwemugwagwa kunofanira kunge kuchitekeshera nenzvimbo dzakasiyana-siyana tisingasarudze kuti iyi nzvimbo iyi ndeipi. Ndo zvimwe zvatiri kuona mugwagwa yakashata zvikuru.
Manga makateerera kune mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League zvatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ave pedyo kutanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Tekwata zvinoti Black Rhinos Crimson Bullets Simba Bora nechesham zvirikumanikidzwa kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa mushure mekunge nhandare dzazvanga zvichida kushandisa semishayadzo mwaka uno dzanzi hadzikodzere nevanoona zvekupasiswa kwedzinhandare dzenhabvu veZifa Club Licensing First Instance Body. Nhandare yerudhaka stadium kumarondera iyo yanga ichishandiswa neBlack Rhinos pamwe neCranbourne Bullets yarambidzwa pamwe chete newadzanai stadium iri kushamva iyo yanga ichida kushandiswa neSimba Bora. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa neZifa Club Licensing First Instance Body iyo yaramba zvekare kuti Ascot Stadium Gweru ishandiswe neSheshamu iyo ichangopinda muPSL. Ascot iyo yakambodonha gedhe mutambo uchitambwa rimwe gore inonzi yaipisisa zvekuti haichaita kutambirwa mitambo yePSL kusvikira yagadziriswa zvakakwana. Asi mutauriri wekanzuro yeGweru muzvare Rimbai Chingwatamuse vanoti vakashamisika kunzwa kuti Ascot haikodzeri kutambirwa nhabvu ivo vachigadzirisa nhandare iyi nguva nenguva.
Isi tiri kuramba tichingogadzirisa Ascot Stadium nguva nenguva. Zvekuti Ascot Stadium yakanzi haikodzeri kushandiswa munhabvu takatozvionawo pasocial media. Hatina kunge tawana communication iri formal maringe nenyaya iyoyo. Asi sekanzuro yeGweru tiri kugadzirisa zvakanakawo Ascot Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Zvaitika izvi zvave kureva kuti Rhinos, Cranbourne, Chesham neSimba Bora dzave kutsvaga nhandare itsva dzekushandisa. Mutauriri weChesham vaElias Maginya vachiti vari kuita hurukuro yekushandisa nhandare yemandava iri kuzvishavane.
Mushure mekunge Ascot Stadium yanzi haikwanisi kutambirwa mitambo yenhabvu yePSO, takabva taedza kubata vanoona nezvemusha wemandava kuti tione kuti tingasvitsana papi. Saka inyaya isati yapera inyaya ichiri mudariro, tikedza kuonesana kuti zvichanoperera papi. Saka tichange tichizokuudzai kuti havati kudii.
Mashoko ari kufamba anoti Cranbourne neRhinos dzave kudzokera kunoshandisa sakubva stadium kwamutare zvekare. Asi vatungamiri veSimba Bora vanoti havasati vapedza hurukuro dzekuti vachashandisa nhandare ipi mwaka uno. Chesham pamwe neSimba Bora dzaomeserwa sezvo dzanga dzajaira kutamba pamberi pevatsigiri vadzo uyezve munhandare dzadzinoziva. Vamaginya vabvuma kuti kutambira kunze kwemusha kunokwanisa kuvakanganisa matambiro avo. Nhandare dzamiswa kutambirwa nhabvu idzi dziri pasi pemakanzuro ayo anobhadharwa pese padzinoshandiswa nezvikwata zvenhabvu. Kanzuro yeHarare inonzi iri kugadzirisa nhandare yeRufaro iri musha weMbare, asi hazvati zvazivikanwa kuti inopera kugadzirwa munguva yekutanga kwemitambo yemwaka uno here. Rufaro Stadium yakapedzisira kushandiswa makwikwi ePSL makore mana adarika. Meya weHarare vaJacob Mafume nemutauriri wekanzuro yavo vaInnocent Ruende havana kubatika kuti tinzwe kuti gadziriso yeRufaro yasvika papi. Dzimwe nhandare dzenhabvu dzaregererwa nemakanzuro kusvika dzaparara dzinosanganisira Chiboko Stadium iri kuchitungwiswa neGwanzura iri musha weHighfields. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTeri Masaya vanoti makanzuro anofarira kugadzirisa nhandare kwete kungodya mari dziri kubva kudzinhandare dzacho pamadiro.
Tinoda kuti magiraundi agadziriswe, not kuti kanzu gare ichiita seichidya mari, ngavagadzise magiraundi.
Nhandare yeNational Sports Stadium Harare inoratidza kuti yakazara sezvo iri kushandiswa nezvikwata zvina zvinoti Capes United, Dynamos, Herentals neYada. Makundano ePremier Soccer League ari kutanga musi wa18 mwedzi uno, chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chichisangana neSimba Bora. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaBlessing Rona vanoti semaonero avo FC Platinum irotora mukombe uyu zvekare. FC Platinum iyo inorairidzwa naNorman Mapeza ndiyo yatora mukombe weleague uyu mwaka mitatu yapera yakateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League zvotarisana nedambudziko rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ave pedyo kutanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023, igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo ekuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni.
Kuyasidingisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibone kuvideo, i-GBH liya enziwa mgceli.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevideo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali eyokukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliswe ukuqhuba amarali endaweni phose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lilenkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, amabranch, amaward, amadistricts, amaprovinces nxa besenza imihlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe lecebo lokuthi nxa sisenza le mihlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapolisa, ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobo nhlobo. Noma lesithi liyabhala izincwadi bayala, lingayenza imihlangano leyo sebehamba belandelela, behlupha abakhokheli bethu.
lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi lempumela ezavunywa ngabantu, ngoba abanye bayenza imihlangano, amanye amabandla ayenza imihlangano, thina abakumabandla aphikisayo sengikuzwileyo ukuthi laku-CCC kuyenzakala. Asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho oluzayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxelaye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi silinike impendulo esithi thina impendulo leyi sigcwele ama-fake, ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa akazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla ezombusazwe alamarali ngamalanga wona lawa babe bewakhethile.
Ndakhuluma labo ama-regulating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule okunye ekungabe labo ama-conveners yengasitshelanga.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxelayo eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esecholocho. Kule vidiyo abafana laba babhaxabula luntombazana ngenswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. UZulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena owagwazwa ngenqamu umfundi weHamilton High. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo secholocho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo leyi, kulomunye umntwana othwele ibhemba nkalakatha yenqamu, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube lento enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjeyana lo bantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo? Igunya abalenzayo elokuchayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha, kuyasitshengisa nje ukuthi into ye-bullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyi-bullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enzwa mgceke. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva sizame ukuyizikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi ibanjwe njani.
Ukuyini likukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya. Umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi sikhuluma ngazo eziyabe zithwele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment. Siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. SiNdebele vele sitha kugobo lingaqondiswa.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Kanti isikhulumeli sogatsha lwezomfundo umnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulumhlubulo bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike ukubana ele Zimbabwe lizasebenzelana lele Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi we-Studio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo kungakho befuna ukuthi labo bakhunjulwe lapho esabiwa. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba oleminyaka yokuzalwa edlule ngamathumi ayisishiyagalombili lambili 82 uthi kaselawo amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyabeqa.
Insimu yonke sengayishela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngani ngasakwanisi kangako. Ama-tractor siyawadinga kodwa-ke into ekhona yokuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto njengoba izinto ziyasikho ukuthi ama-tractor ayabe waqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje sikuzwela kwanti uhulumende uyanika ama-tractor okulima so singazi ukuthi onika baphi njalo unika kuwaphi ama-ward bese ama-villages lapho hhayi angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna ama-tractor okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi lime kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshane sokomile. Kanti-ke nxa singathola ama-tractor.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi phansi kwenduna uMathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka kukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo ma-tractor abuye azesiza abantu ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla bachaya ngamakhuba ngezandla. Ngakho-ke ama-tractor siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Bona ngedlulileyo ele Iran le Zimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawonye kwezokulima. Ele Iran lathembisa ukuphathisa le Zimbabwe ngemijina yesimanje manje yokulimisa imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele Iran kuna ngedlulileyo umphathintambo ogada lukahulumende lwezokulima kuleli umnumzana Anxious Masuka uthe le Zimbabwe lizathenga amathalakitha kwele Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
ngugama.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sexoxalo nkosikazi Lucy Hamativenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lona elancintisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kukhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise ukhule ube lamabandla amaningi kudlula akade khona ngo-2018. Kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe gwaqa bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi siza kuhambisa njani ukukhetho. Umanyano, hayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisana labanye lokumanyana labanye kungaba yiyo indlela engasiphuchisa. So hayi kuyaqoqwa, kuyalungiswa, akukabi clear ukuthi ngubani onjani oza kumangapi, kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhethu, labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijwayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazane. I-participation yabomama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu insuku zonke phakathi kwe-politics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bami bame mpo njengokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo yi-exercise efuna imali. Endungakhangela economically, womama sisasalele muva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela, hayi omama bayabuyele muva. And okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi kuzancedisa, kodwa kukhanya ngazathi ispeedi sakhona sislow, kuvele kunzima. Kodwa ukuyekela, hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama, behamba kancane kancane, sizazisifike lapho esifisa khona ukufika ku-50-50. Ngoba kathesi 50-50 khona ku-constitution, ibhaliwe sibili ngamabala, kodwa practically, hayi kusaselomango.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi mithina siyahlangana lakho yini okodlakela, omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya, sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho, kodwa i-playing field yayikho level.
Leyobe kuyingxoxo nonkosikazi Lucy Hamativenga, umkhokheli webandla le-PDP, lona elancintisa lokumanyana we-People's Rainbow Coalition ngokhetho oludluleyo owakhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane olandelayo nguChris Gande ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma lendaba lichone lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mike Chuma isakhamuzi semakurukuzi eBinga sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande lingabe lichona njalo.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbukudliwa izilwane zonezi.
Hayi ngiyabonga umbuzo wakho Gande. Izilwane lezi kuyizilwane lezi ziyahlukuluza into ezifana lezifuyo khona ngale elokuzeni emakolobusi. Imakolobusi iseduzani le lokuzeni. Lemzolo ngafika lapha nejojoloji ke nje unjengani uyemzola. Ufike lapho udlule emakolobusi. Uyemakolobusi. Ilapho kugandulana khona iBinga. Yeah, izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe bhozebhoze ezintathu mpe eziyi-4 ezinye nje zingaveke zihambe ziye emandlelweni ziyakhwaywa maybe sho ukuthi iyabibalekile ezinye njalo abantu vele abaziboni.
Abantu ke akula oseke walunywa kumbukudliwa izilwane zonezi.
Abantu kwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi baba Gande nje ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabukwazi ukuthi into edla abantu isidla konke lenyamazana so abantu babephilile evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganula iganga kumbe ukwelusa kusegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane.
Izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe ngezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile?
Kukhanya njengani lezi ezihluphayo lezi zilutshwana kwazi ukuthi zingaba zizingaki kahle kahle kwinamba yazo ukuthi zingaka zaziwa kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi sibonga usizo lwakho baba Gande sibonge labalaleli abalaleli Studio 7.
Lo bekungumnumzana Mike Chuma isizalwane seBinga ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilani.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla sihamba lo Maskandi uKiss Before igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. UNtunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Tuluka la maloa mi mizobu ya maneka
salbonani
ngibingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7 kusho ukuthi uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before ngimina ngibuya ePlumtree komadlambuthi isigaba sakithi kusempugwi uKiss Before ufike emculweni ngonyaka ka 2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu waseCholocho oneqembu lakhe elithi uqeda umcimbi kube sokuthi ngo 2019 ngakhipha isingle track eyayithi usefikile ngabe ngakhipha njalo ke isingle track yami ethi uCrush yami kuthe ke ngo 2022 ngase ngibuya ngikhipha njalo EP yami enesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe inengoma ezu 6 ngaphakathi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona lapha ku Facebook ngingu Kiss Before Moyo kube sokuthi ke ine page likhona lapha elithi Kiss Before AS na ku Instagram ngikhona njalo laphayana ngingu Kiss Before M na ku TikTok ngikhona ngo Kiss Before Moyo 01 kube sokuthi ku Twitter ngikhona ngo Kiss Before Moyo. Inamba zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngiseGoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho.
Yiwapi amazwi owachiyela abalandeli?
Ngiyacela kakhulu ngiyakugqugquzela njalo ukuthi mabasupport ngendlela efanele bewuthenga umculo wethu bewuthenga ama original bekhambe ethenga ama Hong Kong ama pirates ngoba leyo nto le iyasilimaza ngenye imini ngeke uze uthande uze ukuthola iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisena imali mhlawumbe yokungena e studio noma mhlawumbe kanjani ngoba uyithanda kanjani ulithengele ama Hong Kong
Thank you.
Suka madoda siyabonga ntungamili namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uKelvin Moyo kumbe uKiss Before. Singeke hlukane isihloko nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezitshiyeneyo elizweni. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Okwanamhla sesidliwe isikhathi izulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.